Vachitaura nevatorwe nao mushure memusangano nechikwata ichi, sachigaro weParliamentary Legal Committee vaJonathan Samkange vati musangano wafamba zvakanaka uye vaudzwa nechikwata ichi kuti vanhu nemasangano aonekwa nechikwata ichi vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe. VaSamkange vati vaudza chikwata ichi kuti paramende itori mushishi rekuvandudza mutemo uyu uye komiti yavo yakatopedza kuongorora bill reElectoral Amendment Act ikaona kuti haripokani nebumbiro remutemo wenyika.
Vanhu vasina chichema nguva nemasuggestions. Masuggestions avo ndokuti vari kutendera chinhu chiri kunyanya kurwadziwa nevanhu muZimbabwe ndechekuti maelectoral laws haasi kufamba nespeed yavanoda. Vari kuti dai yanga akasika kuitwa kuitira kuti vanhu pavanoenda kunovhota vanenge the playing field inenge even.
Vati kunyange hazvo bhiri rave kuzeiwa muparamende havazivi kuti richapasiswa rini. Sachigaro vecommittee yeJustice, Legal and Parliamentary Affairs vaFortune Chasi vaudza Studio 7 kuti chikwata ichi change chichida kunzwa pamusoro pegadziro yesarudzo dzegore rino.
Tavatsanangurira kuti tiri pamusoro pebasa. Tiri kushanda takatarisa mitemo yemaelections ende tiri kutarisira kuti mitemo yese inenge yakunzwa kwatiri yehurumende tichaiongorora kuti inge yakagadziriswa zvakanaka kuti tiende kumaelections abude asina hondo nemhirizhonga.
Vachasi vati vanovimba kuti EU ichauya kuzoongorora sarudzo idzo dziri kurongwa pachena. Chikwata ichi chiri kunzwa kubva kumapato ese ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira navose vane chekuita nesarudzo. Chichanotaura zvachinenge chawana kuEU iyo yakakokwa kuti izoongorore sarudzo dzegore rino. Munemo nyaya, komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto yambomira kunzwa nyaya yekubiwa kumangoda kwamarange nhasi mushure mokunge vamwe vange vachifanira kupa umbo vatadza kuuya. Vamwe vange vachifanira kuuya nhasi ndevaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri, vaimbove munyori mubazi rezvemigodhi vaFrancis Kuhlanga. Kunyange hazvo vamwe vange vakakokwa vanosanganisira vamiriri vemakambani aichera mangoda kwamarange, mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga, vakuru veZimbabwe Mining Development Corporation nevamwe vauya. Sachigaro wekomiti yevatemba Muliswa vati komiti yavo yaona zvakakodzera kuti munhu wese ane chekuita nenyaya iyi avepo. Nekudaro komiti iyi yave kuzonzwa nyaya iyi musi wa29 kubvumbi.
Avatawirana kuti vese vanofanira kudzoka kune mwanga wasipo Commissioner General Chiuri nemaministers anga aripo nguva yacho vamhadi vanga Home Affairs, vamutasa State Security, vasekera mai vari Ministry of Defense, vabonyongo vangari Director General vafanira kuuya zvakare CIO na Ambassador Moyo Director General CIO kuti nyaya ipere kamwe chete munhu wese aripo. Saka vesewo vachava navakudyanga zvakare vanga vari Permanent Secretary we Mines and Energy. Saka we Mines, saka tikumbira kuti vese vanga varipo panzvimbo imwe chete. Tati musi wa9 munhu wese anenge adzoka pano.
Komiti iyi iri kuda kunzwa kuti zvinhu zvaifamba sei kwamarange uko makambani akawanda kusanganisira mapazi ehurumende aichera mangoda asi pasina mari yakawanda yaienda kuhurumende. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatotaura kuti mangoda anokosha $15 billion ekwamarange akatsakatika. Vamuliswa vati vaMugabe vachauyawo kuzopa uchapupu kukomiti iyi.
Mutungamiri wemuti takarizova kudhara kuti vanofanira kunge vari panapa takatorizova kasi tinenge tanzwa umbowo kune vese tozovabvunza tine umbowo.
Vamwe vanotarisirwa kupa umbowo kukomiti iyi ndevaimbo vegurukota rezvemari vatendai biti pamwe navese vakaita makurukota ezvemigodhi panguva yakatanga kucherwa mangoda kwamarange kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.